Munyora nemukurumbira vasitevheni Chifunyise avo vanga vari pamusangano wanhasi vanoti mabhuku akanyorwa nerurimi rwaamai anoita kuti vana vakwanise kunzwisisa kudarika anonyorwa nechirungu. Vachifunyise vanoti sezvo bumbiro idzva remutemo rave kucherechedza mitauro 16, vanyori vave nebasa rekunyora mabhuku mumitauro yose.
Isu tiri kuti su nezvakaitika zvokuti tave nemitauro yaamai inoita 16. Isu vanyori tava nebasa rokunyora mabhuku kuti mwana wose anoenda kuchikoro achisenzesa rurimi rwamai anenge ane bhuku rekanyorwa murimi rwamai vake. Saka musangano uyu mabhuku vaino ndio vatotipa simba kuti titange iko zvino kuti titaure mastori, tiite ngano, tinyore zvose zvinodikamwa kuti mwana anotanga chikoro anogona kutanga achidzidza rurimi rwamai achiverengawo bhuku rakanyorwa nerurimi rwamai.
Izvi zvinotsigirwa nanyanduri ane mukurumbira vaAlbert Nyati vanoti munyika ngamuite mabhuku akanyorwa nemimwe mitauro sezvo bumbiro remutemo richicherechedza mitauro yakawanda.
Ngakukurudzirwe kuti malanguages mamwo awane mukana because constitution yedu ine 16 languages. Even sign language is a language within our constitution. Zvinokosta mwana pakuti mwana anokura asingazive language yake achitaura mama languages.
Mudzidzisi mukuru wepaSecond Teachers College vaLazarus Modzi vanoti kunyange muzvikoro mine mabhuku ekudzidza akakwana kuburikidza nechirongwa cheUNICEF akanyorwa nechirungu. VaModzi vanoti vanyori havachanyori mabhuku mururimi rwaamai nekuda kwekuti hapana mari yavanowana nekuda kwekudhindiswa zvisiri pamutemo kana kuti pirates.
Mabhuku maschools edu vana vose vanoenda kuma primary schools vane mabhuku avanoverenga because UNICEF pa program vakauti mwana ugoga awane bhuku, and it is very true. Go to any school in Zimbabwe mwana ugoga ane bhuku, asi mabhuks aya ma textbooks only. Atikuti ma textbooks havanawo mama other additional books okuti vasevenzese, havana chinyokodzo ndechokuti mawriters edu yezvinezvi havasisina chinhu chinovasunda kuti vanyore, nenyaya yekuti mabhuku edu mazhinji ari kupairetewa. Saka vakungoti zvatakanyora kare izvi ndizvozvo. Saka mamwe acho ari kubuda musilabhasi izvizvi.
VaModzi vanoti chimwe chinhu chiri kuita kuti vana vasawane mabhuku ndechekuti ari kudhura sezvo mari shoma inowana vabereki yave kutenga zvekudya zvemhuri.
Mabhuku mazhinji nenyaya yeeconomic environment iri munyika medu, maparents mazhinji kana even zvikoro zvacho hazvisikisa papriority ishu yokutenga matextbook. Vane zvimwewo zvinhu zvavari kutarisa zvino, at least zvavanoti kwavari izviri nani pane kutenga bhuku remwana.
Ambuya College Mutangadura avo vanga vari mudzidzisi vanoti nyika inofanirwa kukurudzira mitauro yedu. Ambuya Mutangadura vanoti kubudirira hakunei nekuti munhu anotaura mutauro upi sezvo vanhu vekuChina nekuGermany vari kubudirira vachitaura nekudzidza mitauro yavo.
Tsiko isusu hatisi vanhu here? Kana maChina ari kuburitsa motikari dzinoshamisa nerudzi rwavo, isu tinotadza nei? Kana maGermany achitiramba achitaura chirudzi chavo, isu tiri kutadza nei? Hongu chirungu chiripo, asi pazvinhu zvakakosha izvi zvitoda kupinda mutauro wedu, tizive kusumuka kwedu nekugara kwedu.
Musangano webook fair wakatanga nezure uye uchapera nemugovera. Dingindira remusangano uyu rinoti igniting interest in reading for sustainable development. Musangano uyu uchavhurwa zviri pamutemo negurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora Mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ata Chigoriwa.